Ρεγκάντιταγκ νέα μοτοκαλίνση. Κουτά ροκολούθα νέα η ηλικία σε κούγκε ντατάντα κοπίου αμότα γορερίνο κατά κουνταφίου αμότα οικοζίνο. Κουέτ, η νύντα καϊτά φαίνεται μονά 2018 και κάποιου αμότα καριζέδου τέκο παλαμέντ. Σε μάμε μαμέμπα από παλαμέντ έφε. Δεν μονά 2020 ndaka wina kuita president we MDC ndikabva ndaita leader of the opposition in parliament sizvichireva kuti muna 2021 ndakapiwa zvimwe zviri pamusoro pezvinopiwa mamwe ma MP
ndezvipi zvamonzora
kusanganisira motokari dzimwe pamusoro haizi imwe imbiri dzinopiwa pamusoro
saka mota dzamuri kuti makapiwa idzi ibenzi neitimu yacho vamonzora
panoti benz nemota inonzi Land Cruiser zvichireva kuti off road panoti off road kwozoti benz iyoyo kune mota inonzi Land Cruiser iyi mota iyi haisati yauya inyaya yokuti kana uri leader of the opposition parliament yese basa rako harizi reconstituency one unotenderera nyika yese
basa renyu nderei chaizvo mukanyatsotsanangura here ipapo
ini basa rangu ndereku-inspecta maprojects ari kuitwa nemamembers of parliament eopposition zimbabwe yese saka tinopiwa motokari dzimwe dzekushandisa nekuti basa racho rakati wandei tiri pamusoro ipapo leader weopposition muparliament akafanana naminista kana muchiona kana paine mapublic events pandinenge ndakagara ndakagara kune maminista saka mabenefit emaministers anouya kuna leader of the opposition as well haakazi kekutanga kuti leader of the opposition apiwe mabenefits ari pamusoro pemamwe maMPs
mungapa muenzaniso here ipapo
semuenzaniso leader weopposition munational assembly vagibson sbanda pavakanga vari member of parliament tichangotanga MDC vakapiwa mabenefits iwayo muzvare tokobvani kupe muna 2018 tambobva kuelection iyoyo vakapiwa mabenefits iwayo pamusoro pemabenefits anopiwa mamembers of parliament opposition leader of parliament in parliament ane status yakafanana naminista ndiminista saka hapana chitsva ipapo
ko panyaya yepraza apa makariwana sei vamunzoro
ndakatanga kuita zvefarming kunyanga muna 1998 ndichipfuya makwai ndichisupplya mahotera muzimbabwe muno ndaisupplya mahotera kawanda vanosanganisira wana Trotberg wana Mondcria wana Leperbrook mahotels mazhinji ndichiita farming yemakwai 1998 ndikaapplya land yangu muna 1998 now muri kuzviona kuti 1998 bato redu reMDC rangasati ratombofoma saka vanoda vanoenda kunoona application yandakaita 1998 ndichiri mudiki pane zvandaari izvi
asika bato reMDC raitiro rainge risingawirirane neurongwa hwemagoverero aiitwa ivhu parakatorwa muna 2000 richiti zvinenge zvaiitwa zvakarerekera kubato rezanupf chete
MDC yakagara muna 2014 ikaita congress yayo tina baba Morgan Tsvangirai pakabuda chisungo chekuti land haizi yezanupf mapurazi haasi ezanupf saka vanhu veopposition ngavatore mapuraziwo sekutora kurikuita vanhu veruling party chisungo chakabva mucongress yemdc ndirikukurudzira vechidiki kuti vaitewo zvekurima izvozvo kupurazi kwedu tiri kuita nyaya dzehuchi tiri kugadzira huchi tiri kuita trout fishing tiri kuita zvinhu zvakati wandei zviri kupa mabasa vana vemunyanga munova mune purazi ramu